Peace to you.
Agony. Fush, fush. Barry is burning now.
Wabungo braira braira ga. Wabungo sungaira sungaira ga. Ya. Wabusha mizika. Anobusha isa zika. Ona baga zika.
Akutomora kawi unatouch. Izeji wabunga ne makaro anatouch. Apa anapa. Wakutoona uchitasha. Fesi yako hii igura jita ukasha. Siyana nae anopisa natouch. Ipisa. Anodavanu anebas. Sitarake anonzi natasha matiako. Anokutomora ne mtak.
Wamuwana achifamba. Ngatamba. Sichitamba seka.
Apa anoshida.
Zvakezvi zvinoda jeka hautadze unotonzwa da kubheka chakasenga haumbochirega amai we zvangu ona mandera
akutomora kau you not touch izeji wapfunga nemakaro ana touch hapana wakutoona uchitasha fesi yako hii igura jita ukasha siyana naye anopisa na touch ipisa anoda vanhu ane basi sitarake anonzi na touch amateko anokutomora nemtak
mwana chiri hot chopedza ma sports za hotspot diguratize mamepo mamepo yo yengozi baba mapuro manyoro mulo uzazaize bagaru magwaru saite naru akuchaiza mba
akutomora kau you not touch izeji wapfunga nemakaro ana touch hapana wakutoona uchitasha fesi yako hii igura jita ukasha siyana naye anopisa na touch ipisa anoda vanhu ane basi sitarake anonzi na touch
Zega.
Apa anozvida, anozviziva kuti ipisa
Aiwa kana, izvi zvakezvi zvinoda jeka Hautadze unotonzwa da kubheka Chakasenga, haumbochirega Amai we zvangu, ona mandera.